Dynamo Seattle Harare City 2-1 ndokuramba iri pachinano chechipiri pasi peFC Platinum yakasiwa nemapoint matanhatu asi yatungamira Chicken Inn nemapoint matatu. Dynamo yave nemapoint makumi mana nemasere 48 panguva iyo kugona kunenge kudada nezuro yakapinda pamapoint makumi matanu nemana 54. Murairidzi weDynamo Tondera Indiraya ari kufara zvikuru nekunda kwavaita nhasi asi achiti havasati vasvika pavari kuda chaipo.
Ndiri kufara zvikuru.
Vakomana
vashanda zvesimba kuti tikunde mutambo wanhasi. Saka ndoda kuvatenda nekuzvikudza izvozvo. Ndinovimba vacharamba vachingoshanda zvesimba tichienda mberi.
Kukundwa uku kwati Harare City yatarisana nedambudziko guru rekurwisana nekuenda munhabvu yepasi pasi yedivision 1. Asi murairidzi wavo Taurai Mangwiro ane chivimbo kuti vachapunyuka kubva pavari apa.
Tichatsiro yedu kuti tichakwanisa kuzvisimudzira tigokwanisa kuenda kune chimwe chinhano, asi zvinoda kushandirwa zvakanyanya tichigadzirisa mhosho dzatanga tiinadzo.
Mimwe mitambo yatambwa nhasi yapira seizvi: Blue Chiefs 1 Black Rhinos 0, Tenants 0 ZPC Kariba 2, Triangle 3 Blue City 0. Ndakamirira Studio 7 Muharare, ndini Michael Kariati.